This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 Manera nasi uri musi wesvondo chikunguru 24 2016. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano revarayiridzi roramba kutambira mazuva akaziviswa nehurumende kuti vashandi vayo vachawana mihoro yavo yachikunguru. Nhengo yeMDCT vachimirira Harare West mudare reparamende muzvare Jesse Majome. Avo vakakwidzawo nyaya yekupikisa mitero yenhepfenyuro yeZBC vanoti vakakatyamadzwa zvikuru nemutongo wakapiwa neConstitutional Court svondo rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano revarayiridzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe, kana kuti PEUs, rinoti nhengo dzaro hadzisi kutambira zuva rakaziviswa vashandi vehurumende kuti ndo ravachawaniswa mihoro. Zvikuru varayiridzi havakanzi vachatambira mari dzavo musi wechipiri, musi wa2 mwedzi unouya. Mutungamiri wesangano iri waWilson Makanyaire vanoti sangano ravo rave kunzwa upfungwa dzenhengo dzemamwe masangano kuti vari kutsigira here danho iri kana kuti kwete, rekuti vawaniswe mihoro yavo mwedzi unouya panzvimbo yekuti vawane mihoro iyi mwedzi uno. VaMakanyaire vanoti vakakundikana kuwana mari dzavo dzemihoro mwedzi uno vachakanda mapadza pasi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Sangano redu riri kunyunyuta. Taura kwandiri kuita uku vakomana vedu vanga vachimhanya mhanya maprovinces ose vachinzwa kuti Matita vari kufara here. Matita vari kunyunyuta, the morale is down. Vachema chema zvikuru kuti zvaakuitika hazvisazivikanwa, ramangwana ravo harichazivikanwa. So tanga tichimobiliza nekunzwa kuti ivo Matita pachavo tigere kufunga kuti todii, vanenge vachiti kudii. Zvabuda nezvekuti vadzidzisi vazhinji havazi kufara. So vakatofunga kuti titange kudhimanda pedu izvozvi. Isuwo seorganization ichiri duku takuda kutora mashoko atawana kubva kuresiti yataita tidzoke nawo kune mamwe maticha atinoitawo nawo akaita saPDU naZimta kuti tinzwe kuti ivo vaongorora kuongorora kuti kudii. But isu seorganization tirikufunga kuti kutanga musi wa26 kana mari yedu isati yapinda mumaakaunti medu hatichaendi kubasa.
Asika kune vamwe vari kuti hwendo huno hurumende inenge yatoti kasikei kuwanisa imihoro sezvo muri kuwana maridzi musi wa2 kusikure. Mungada kuzotora matanho sei pakadaro?
Kuti tingati hurumende yatikasikei mwana wamai vangu izvatinoziva maticha tajaira kugadzikupfuura mari yedu kuma15-20 kwemwedzi. Zvino kana tovaregeri ravakupinda mumwedzi wechipiri vagere kutitambirisa iwo musi wa1 wacho, vamwe vanorenda vanenge vachida kubhadhara rendi, iyo mari yatinopuwa yacho yagara ishoma, haitogoni kusvika musi wa2 wacho. Kutaura kwatoitako imari isinoita kubasa hapachina. So kutinyepera nekuti titi hurumende yakasirisa, kwete.
Tinonzwa kuti pane urongwa hwekuti musangane pasi peboka reApex Council mangwana unove musi wemuvhuro. Mungada here kutanga mamirira kunzwa zvinobva mumusangano uyu musati makurudzira nhengo dzenyu kuti dzitore matanho?
Hapana mwana wamai vangu chatingamirira kukurudzira nhengo dzedu kuti dzitore matanho. Nechikonzero chekuti Apex yamuti inogara iyi inogara zvayo, but hakuna chinowanzobuda kubva kuApex.
vanga vari mukuru wemutungamiri wesangano repeus waWilson Makanyaire vari parunare kushinoi ine Studio 7. Nengwe MDCT Muzvare Jesi Majome vanomirira Harare West muparamende vanoti vakakatyamadzwa zvikuru nemutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court Shon Rapera panyaya yekukwikwidzwa kwenyaya yemaresinesi enepfenyuro yeZBC. Muzvare Majome vakakwidzawo nyaya yekupikisa mitero yenepfenyuro iyi kudare rimwe chetero, asi dare iri rakatonga kuti zviri pamutemo kuti vanhu vange vachibhadhara mitero yekuteerera nepfenyuro yeZBC. Ngatizwe hurukuru yataita namuzvare Majome.
Ndinongoti inhau dzinosuwisa chaizvo. Nekuti zveshuwa mutemo ndozvaunu unotaura webroadcasting services unotaura izvozvo kuti munhu wega wega ane nguva nechinogona kutambira mashoko anofanirwa kuti abhadhare. Zvinotosuwisa chaizvo. Ini ndinoti nepepe nekuti ndinyatsokomente nenyaya nekuti ana hazvinyatsozivi kuti zvikonzero zvavaipikisa constitution ivo vakaita application iyi ndezvekuti kudii, nekuti zvinongoziva hangu kuti nyaya yavo yakaiswa pamwe chete neyangu. Ivo vairwadziwa nekuti ndofunga maonero akaita vairwadziwa nekuti ivo masaisa yacho havakwanisi kutoanhonga, saka ndozvavairwadziwa nazvo. Saka zvinorwadza, inini handifari zvachose nejajimendi iyoyo.
Saka mutongo iwoyu unosiya papi nyaya yenyu weimi yamanga makwidzawo kumatare pamusoro pemaresinesi?
Iri yangu yakasiyana neiyi. Iri munyaya yangu ini ndiri kunyunyuta maerana nezvematongerwo enyika ndichitarisa constitution. Ini musoro wangu wenyaya ndeyokuda iso. Bumbiro remutemo rataiva naro iri rinotaura iro kuti public broadcast handiti yakafana neZBC inofanira kunge yakazvimirira yega isina kurerekera kune bato kana chii, uye isingaiti zvekupambwa kana ani kandipana ngiri yemunhu wese kudetsera munhu wese. Zvinototaurwa muconstitution iyi. Saka iyi nyunyuto yangu ndeyekuda iso. Public broadcaster yacho yeZBC zvainoita haitomboshandi zvachose sepublic broadcaster. Yakarerekera kuzanu PF. Hatingatomboti yakarerekera. Inogara muhomwe nemutapi yezanu PF, uyezve inotofambiswa nebato rezanu PF. Izvi zvinorambidzwa zvachose nebumbiro remutemo. Tisatane bumbiro iri anga pasina vaigona havo kuita madiro ajejina, asi bumbiro iri parakauya kuti vanzi inhepfenyuro yeruzhinji anofanira kunyatsira zvinotaurwa nemutemo.
Vanga vari mumiriri weHarare West mudare reparamende uye vari nhengo yeMDCT Muzvare Jesi Majome vari parunare muHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reZimbabwe First kana kuti Zim First rinoti riri kuita musangano waro muHarare musi wa29 mwedzi uno uyo unonzi uchatarisa remangwana renyika. Tabata mutungamiri webato iri Dr. Maxwell Shumba avo vari kuOhio muno muAmerica kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemusangano uyu.
Musi waJuly 29 tinenge tiine musangano watichaita kuHarare International Conference Center. Musangano uyu wakamirira nekuti titaurire vanhu vanhu veZimbabwe kuti tichibva pano nenyika yedu takananga kupi. Isu sebato redu rinonzi First tanga tichigadzirira munyararo, tichigadzirira tinoti foundation. Foundation inoita kuti musangano wedu unga wakasimba. Foundation iyoyo tagadzira. Tine campaign structure ina vashumba. Tiri kugadzira government in waiting ine macabinet secretaries nekuti tichabvisa sitare kuti minister tichiisa cabinet secretary. Then tine part ine mastructure tokugadzira. Saka taiita tiri murunyararo. Iye zvino yava nguva yekuti tichitaurira vana veZimbabwe kuti onaita svika tiri pano. Zim First tisuvaridzi vepfungwa inonzi First kana kuti chekutanga. Chekutanga inyika, chekutanga vanhu.
Ndava nani vanotarisirwa kuzopinda musangano wenyu uyu Dr. Shumba?
Campaign team yese ive vanhu total 76 vanenge vari munyika vanenge vari mumusangano imomo. Vanhu vari kubva kumastructure kwedu matunhu ese enyika, mumiririri wehurumende yeZim First vanenge varipo, vamiriri vehurumende ichauya. Takadeedza vatungamiri vemapolitical parties mapolitical parties ese akadezwa vatungamiri vevanhu vari kuratidzira vakagumbuka vakadezwa. Ini ndiri mukuru ndakaitwa patron wemavictims epolitical violence. Saka mavictims epolitical violence akadezwawo vanenge vachipiwa kodzero yavo. Saka musangano uyu musangano mukuru wekuti Zimbabwe inofanira kutarisira kuti ndozvazvichiitika nekuseri nhaye.
Imi muri munhu anogara kuAmerica, munotarisirwa here kunge muriko kumusangano iwe?
Pari zvino i50-50 ndinogona kunge ndiripo, ndinogona kunge ndisipo, asi musangano wedu hausi womunhu mumwe chete.
Vanga vari mutungamiri webato reZoom First, Dr. Maxwell Shumba, vari parunare kuCleveland, kuOhio, muno muAmerica neStudio 7. Zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu uko kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemumwe mutungamiri wesangano richangoumbwa reZimbabwe Coalition of Unemployed Graduates, hashtag this gown, muzvare Michelle Mugoronji. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, muzvare Michelle.
Makadien.
Aiwa, tiripo. Muzvare Michelle, tiri kunzwa kuti pane kuratidzira kwamuri kuronga. Mungatudze kuti kuratidzira uku ndekwei chaizvo?
Kuratidziro kwatiri kuronga ndekwekuti izvoni musi wa 3 August patange pari nedemonstration yemagraduates ese asina mabasa muZimbabwe. Pademonstration iyi ikatanga na 9 nenguva dzemakuseni. Saka tatanga taita kuti tikaendesa tsamba kumapurisa kuti vaapprove okucha vasati vatipa response. But vakasatipa response mangwana zvatichaita tichaendera mberi toenda kuhigh court kuti vatipe sezve constitution yeZimbabwe ichibvumidza kuti tidemonstrate. Zvatichaita nezuva iri kuti zvoni tichademonstrata kusvika tichafamba tosvika paparliament. Tasvika paparliament tichagara pasi sevana veZimbabwe vakagraduata. Pane vanhu 4 vatinenge tichida kuti vauye vati adrese. And vanhu ava vachati adresa pachange wekutanga kuchange kuri na president. Kuna president tiri kuti izvoni 15 billion iri kunzi ikashayika. Ivo vakamira sei panyaya iyi ye 15 billion? Pane zvavari kuita here? Zvekare tiri kuti pana 2013 pavai campaigner vakati promisa 2.2 million jobs. Saka takuda accountability kuti zvoni 2.2 million jobs dziya dzikamira sei. Zvekare tirikuda kuti Minister of Industry vatiudze kuti ivo kusaiti kwavo kukamira sei pamusana pekuvhura maindustry. Vane chirongwa here chekuti maindustry achavhurwa? Kuna Minister of Local Government tirikuti tirikuona mastand aya muri kuti muri kupa mayouth. Saka mayouth aya asiri kushanda akagraduata vachawana kupi mari yekubhadhara mastands aya?
Asika hurumende iri kuti zviri kuita kuti mabasa asawanikwe inyaya yekuti yakatemerwa zvirango?
I think apa hurumende panyaya yekuti inyaya yekutemerwa zvirango takuzviramba semagraduates nekuti kana vane mukana wekuti 15 billion inongoshayikwa chete munyika and zvikwereti zvatiri nazvo munyika 15 billion iyoyo ingadai kazvikavha zvese, zvekare ingadai kavhura maindustry.
Hurumende yakamboistawo chiro, hurumende yakambozivisawo mapepanhaumu kuti ichazoti vanhu vane madegree semi vange vachienda kunosenza kunze kwenyika. Zviri kufamba sei? Makazombonzwa kuti chirongwa ichakafamba sei?
Chirongwa ichochocho hatina kuzombonzwa kuti zvikafamba sei. Kana tichitarisa hurumende yedu pane zvakawanda chaizvo chaizvo zvavakativimbisa. Totarisa nyaya yeJeep, it was a program ikavimbiswa magraduates kuti change tichikupai mari yekutanga mabhizimusi asi zvikaperera musango zvekare ndobva asi mukatarisa even vari kuenda kumamasters vachona vana vevanhu vane maconnections muzanu PF o vanhu vanozivikanwa sisemagraduates tiri kuti aiwaka ngazvipere kana mati muri kuvimbisa mwana wezimbabwe hazvinei kuti ndewebato ripi hazvinei kuti hasapoti any political party muri kuvimbisa muchiti mwana wezimbabwe
saka muri kutarisira kuti kunouya vanhu vangani
vanhu vatiri kutarisira kuti vanouya so far vanhu vatiri navo paground vanosvika 5000 but patichasvika musi wa3 August tiri kutarisira kuti nhamba iyoyoyo inge yasvika kuma 25000
saka vanhu vanenge vachiuya apa vanenge vakapfeka magauni avo here zvinenge zvichifamba sei
zvatiri kutaura apa kana tichiti magraduates muzimbabwe tiri kutaura munhu akaita nursing tiri kutaura munhu akaenda kupolytechnic tiri kutaura vanhu vakaenda kumateachers colleges tiri kutaura vanhu vakaenda kumavocational training centers uye zvekare tiri kutarisira vanhu vakaenda kumastate university anova ivo anokepwa naivo president vachiva chancellor of all universities tichivabvunza kuti ko nhai baba vagushungo kana muchikepa vana ava gore negore memuchiti vari kunoshanda kupi
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare Michelle nekupinda muchirongwa chedu vanga vari muzvare Michelle Mugoronji vanova mumwe mutungamiri wesangano reZimbabwe Coalition of Unemployed Graduates hashtag discount anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
semazuva ose tinotenda Blessing nechirongwa chako chinosimudzira vechidiki iye zvino tokupai kambo nzara kubva kuna Victor Kunonga Kambo nzara kubva kuna Victor Kunonga sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro inawo zvakare rimwe sangano revarairidzi repeus roramba kutambira mazuva akaziviswa nehurumende kuti vashandi vayo vachawana mihoro yavo yachikunguru nhengo yemdct vachimirira Harare West muparamende muzvare Jesse Majome ava vakakwidzawo nyaya yekupikisa mitero yenhepfenyuro yezbc kudare reconstitutional court vanoti vakakatyamadzwa zvikuru nemutongo wakapiwa nedare iri svondo rapera kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Mavelous Muhlanganya uye